vachitaura ne Studio 7 rimwe remagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vari kumirira vasungwa ava vaGift Mtisi vati chikumbiro chavo chekuti vashanu vevasungwa ava vabudiswe muusungwa charaswa.
Mutongi wedu ainzi Vitorini vatipa mukana wekuti tiite chikumbiro chedu chekuti vasungwa vasaiswa parimand, asi tapedza kuchikumbiro chedu mutongi abva ati vanhu ngavaiswe parimand, chikumbiro chedu charaswa.
VaMtisi vatiwo mushure mekuraswa kwechikumbiro ichi vazokumbirawo dare zvakare kuti vasungwa ava vatongwe vachibva kumba. VaMtisi vati chikumbiro chavo ichi chichanzwika kumatare nemuvhuro.
Tapedza kuchikumbiro chedu mutongi abva ati vanhu ngavaiswe parimand, chikumbiro chedu charaswa. Vaiswa parimand taapurayira bheu, bheu redu, application yedu yebheu yanzi iyo state yakumbira kuti iitwe nemusuwemandi. Saka tada kuzvipokana nazvo, si mutongi angoti nekuda kwenguva ngaiyonzwika nemandi. Saka neimwe yacho yangaine vamwe 16 vari vega yabva yaiswa futi mandi iyoyo.
VaMtisi vati vasungwa ava vari kumiririra vanhu vakasungwa vari pamuzinda weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa paMorgan Tsvangirai House. Vativo mumwe wevasungwa ava uyo ari kumirirwa negweta rake akasungwa ari kumatare edzimhosva uko kwakanga kusina vanhu vairatidzira. Vasungwa ava vakawanikwa vaine mhosva yavari kupomerwa vanogona kukandwa mujeri kwemakore gumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.